chikudziro chatingade kuita kune hurumende yedu kuti isusu pake zvedu neinzati kuti tine zvinhu zvakaita sana expanded support program zvaakusvika kumapero zvaakusvika kumagumo kupera kwadecemba u neiwanaana medicine sarifantes kune dzimwe nzvimbo muno muzimbabwe dzakatovhara kare tatichinokumbirawo kuneko kuri kuhurumende kuti zvo vakwanise kunoita try to renegotiate mapartnerships akaita nemainternational partners akaita sana NSF iwawo cause zvizhinji zvavanga vachitibatsira but in terms of appreciation yechikuru zvavari kutiitira kwakusina chatatichiona chee chinonatsobatika chinenge chichibva kuhurumende cause pari zvino mungada kuzitarisa dambudziko zhinji riri kuramba richingoenda mberi but tisina chaicho chaicho chatingati chinobatika.
Iyo nyaya yekubatwa kuri kuitwa nyaya yeHIV AIDS nehurumende zviri pachena kuti mimi hamusi kufara nazvo. Zvii zvingaitwa kuti zvinge zvigadzikwa semasangano ari kushanda mukati menyaya nehurumende munge muchishanda pamwe chete?
Isusu chatiri kuda kune hurumende pari zvino ndechekuti hurumende ikwanise kugamuchira kuti we have a change upon us. Saka toita sei tiri pamwe chete? Roo yako iyo ndiyakadai, roo yako iyo ndiyakadai, roo yako ndiyakadai. Government yoyo iyo inove more like a coordinating body. Saka tatisina kana dambudziko nani kana nani zvake but chichemo chatatinacho ndechekuti zvo ngatigamuchire kuti tine dambudziko pamberi pedu tiri pamwe chete senyika tokwanisa kumuvhirana tiri pamwe chete tichiparana maroles kuti iwo chako chaunoita ndeichi tinonyatsobvuma kuti chokwadi tine dambudziko of only land ndopatakanzwawo vesito vharare vachitaura kuti rate of infection yenhingi makinisi awo yaraiza tikati no isusu pache zvedu tichofanira tichizvitambira but pari zvino tinoona hurumende tichitizibanze kuti tibatsirane nayo tichiri kuda kuti tinetseke nekuti tigamuchire mafigazi atinawo ezvina zvigo tinechinozi council masatisisi avanokupa akasiyana ukaenda kuministry of health masatisisi avanokupa akasiyana pane kuti tigamuchire situation chaiyo chaiyo iri pagraundi kuti we need people to be on medication there is nothing that is properly purely being done particularly kuti tikwanise kuwana service delivery as much as we talk of magrassroots people vanhu vakaita sevanhu vari kuhopuli vanhu vakaita sevanhu vari kuturu famu kwakasiyana siyana kumamwe mafamuzi evanhu vakamaintena displaced vakapwanyirwa vaya vaya.